Yende tiyetere Chuchu
This year Tune ama tagato disi ya this year Isu taka chenge tona mesi ya this year Atina kupi wataka chika chesi ya this year Ah this year Mariwa Emanuele makati rwira Wataienda nengoro temoto makati shita Zvirwere zvakatora hama dzedu makafika Makati pasimba pataileka Mariwa Emanuele makati rwira Wataienda nengoro temoto makati shita Zvirwere zvakatora hama dzedu makafika Makati pasimba pataileka Dimi mati chenge taimi baba
Aywa
Kufa januari kusika disemba Dimi mati chenge taimi baba
Aywa
Nazita uya kwa murishende kutenda Mucha tichenge taimi baba Uva koreli titangari jipera Muchati jenge taimi baba Nasita uya kwa murishene kutenda Mariwa Emanuele makati rwira Wataienda nengoro temoto makati shiza Zvirwere zvakatora hama dzedu makafika Makati pasimba pataileka Mariwa Emanuele makati rwira Wataienda nengoro temoto makati shiza Zvirwere zvakatora hama dzedu makafika Makati pasimba pataileka Tinotenda Tiri grateful baba